Vashandi vakangosvika zana varatidzira vari pamuzinda wekambani iyi pedyo nenzvimbo inonzi flyover pamugwagwa unonanga kumasvingo. Vashandi ava vange vachiti vari kuda kubhadharwa mari dzavo dzavasati vapiwa kubva gore rapera. Kambani iyi inonzi iri kupa vashandi vayo zvikamu 50 kubva muzana zvemari dzavanofanira kutambiriswa pamwedzi wega wega. Izvi zvinonzi zvakonzera kuti pave nejeredzwa remari dzavo kubva muna 10 gore rapera. Vashandi Mutakura ndivo mutungamiriri weRailways Artisans Union. Vamutakura vanoti vashandi havazi kufara zvachose nezviri kuitika zvekuti kambani iyi iri kutadza kutora matanho ekuwanira vashandi vayo mari.
A demonstration. As you can see kuti maplakadzi aripo akutageta management. Kuti maybe source yeproblem yedu iri kubva pane management. Kuti vari kutadza kutsvaga nzira dzekuti vabude. And I think ipopo manje vanotosupportwawo nenyaya yekuti I'm sure twice body chairman weRailways achibuda kuti pama interview esa akaita hapana munhu wakaoneka ane achikodzera kutungamirira including the person ari kuacta izvizvo akuita almost 2 years ejecta anganzi haana kuoneka ari kuqualify saka vanhu vakuti pamwedi ndo pane source yeproblem.
Vamutakura vanoti vashandi vatora danho iri sezvo vari kurwadziwa nekushaya mari yekuriritira mhuri dzavo.
Toda mari yedu and all that kind of thing. Inyaya yekuti mari yavari kufanira kunge vachihora izvozvo imari yegore rapera muna June yaifanira kubhadharwa muna March. Saka March wakapera havana kuipuhwa. April ndokutopera kwaari kuita havana kuipuhwa. Saka prospect yekuiona anytime up ndo yaakunetsa. Saka vanhu unondoziva kuti vanhu vanofanira kubhadhara maobligations avo, marendals, vana vakuda kuenda kuchikoro and all that kind of thing. Saka vari kuti tapushwa kupinda pakona tongoti taangoona kuti both ways kufa. Ndosaka muri kuona vari kuita izvozvo.
Vashandi ava vanotambira mari iri pakati pemadhora 200 nemazana 500 ane 50 emadhora pamwedzi wega wega. Maneja weInarazit Mamutare Varegis Bakasa varamba kupandiviravo panyaya iyi vachiti titaure nemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani iyi vafaniwo Masikati. Studio 7 yanakwanisa kubata vamasikati sezvo vanga vasingadaire nhare yavo. Vamutakura vanoti vashandi vacharamba vachiratidzira kudzivara zvidu zvavo zvazadzikiswa sezvo vave kudya nhoko dzezvironda. Vatiwo kuratidzira uku kuri kuitika kumatunhu ose makuru ane vashandi anosanganisira Harare, Bulawayo neGweru. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Reda Moyo.